Vanhu vakawanda vari kuchema nerekuti gore ra 2015 range riri mutoro unorema kwavari sezvo vakakundikana kuita zvavaifunga kuti vachaita mune zvakawanda. Mumwe mugari wemusakubva kwamutare amai Alice Dube vanoti vanorarama nekutengesa michero muguta. Amai Dube vanoti hapana chakanaka chavanorangarira nezvaro chinovafadza.
Rinorakawo mari nakana mari zvakatomera munyika zvina zvinomira zvakanaka. Tiri kuchema mari nhamo hakuna chikafu. Tiri kutokwara ngenhamo.
Amai ava vanoti tarisiro yavo kuti gore ra2016 ringe riine chiedza ndokunge kwave nemabasa kuvazhinji kunyange hazvo vachiziva kuti izvi hazviuye nyore. Vanoti pamusoro pezvo 2016 richange riri gore renzara maringe nemvura shoma iri kunaya munzvimbo dzakawanda.
Kuti tiri kutarisira kuti gore ra2016 kuti tisasvupike ngeupenyu. Tiri kutarisira kuti muitewo maindastri muitewo zviri nani ana hore nguva iri nani nekuwanawo mari isu tinotengesawo kuti mari ibatike tiitewo zviri nani tisanyanya kuchupika muupenyu.
Mutauriri weprogressive democrats of zimbabwe vapishai muchauraya vanoti vanonzwa kutsamwa nekusafamba zvakanaka kwesarudzo mubato ravo uko vakakundwa kwavakakwikwidza. Vanotiwo vanoshuvira bato ravo rombo rakanaka mune ramangwana. Muzvina bhizinesi wemuguta remutare vaobei musaigwa vanoti gore ra2015 harina kuvafambira zvakanaka mune zvebhizinesi ravo. Vamusaigwa vanoti kana zvichienzaniswa nemamwe makore vangasidai vakatora mhuri yavo kuenda kuzororo vachindofurwa nemhepo. Asi vanoti rwendo runo izvi hazvina kuitika nekuda kwekusafamba nemazvo kwemabhizinesi nekusavepo kwemari yakaringana muvashandi yekuti vakwanise kuvatengerawo.
Spending yevanhu gore ra2015 yanga isina kunyatsoita stable. Vanhu havana mari, vanhu vari kutambura muzimbabwe. Hatizive kuti zviri kukonzerwa nekushayika kwemaus dollar here kana kuti ipeteni yespending yatochinja. Asi kunyanya ndofunga inhamo yatiwira munyika. Saka bhizinesi redu iri rinobva raafektwa chaizvo because vanhu vanoti kuti vafare hunge vakaguta.
Murayiridzi muzvare Edith Nyika vanoti gore ra2015 harina zvizhinji zvekutaura nezvaro kunze kwekuti gore hurumende yakakanganisira vashandi vayo nekusavapa mari yebhonasi nenguva yavaitarisira. Muzvare Nyika vanoti vanoshushikana nekubatirwa kuri kuitwa vashandi vehurumende mari dzepenjeni uko mari iyi ichiuya iri shoma pamusoro pezvo mazuva avo ekutambira asina akajeka.
2015 yanga yakaoma zvairwadza pakuti chero uchishanda especially in the private sector masalaries acho angasauyi kana achiuya aigona kuuya in bits and pieces achinonoka futi. Saka zvinhu zvazvakatomera. Maprices emacommodities akadzikira hawo mbijana. Asi dai zvaidekwa kuri kuti makambanies edu aitibhadharawo nenguva taigona kuzonge tikwanisewo kutenga chikafu nekutenga nekubhadhara maschool fees evana nenguva.
Kune mudzidzi Enyasingwerume anoti 2015 inomurwadza sezvo akapotsa atadza kunyora bvunzo dzake dzekukoreji dzekupera kwegore nekuda kwekuti mari yake yakange isina kukwana sezvo vabereki vake vakanga vasina kubhadharwa nenguva kumabasa avo. Asi mumiriri wedanga mvura chikanga mudare reparamende vaisa mupfumi vanoti gore ra2015 igore ravasingazokanganwi nekuda kwekuti ndipo pavakabudirira kuve muparamende mushure mekuedza kwemakore anopfuura gumi vachikundikana. Ndakamirira Studio 7 kwamutare, ndini Lloyd Moyo.